Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 24/2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu nchiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Masachigaro ematunhu gumi muzano PF Women's League anoungana muBulawayo achikurudzira kudzingwa mugungano revanhukadzi iri kwaamai Eunice Sandimoyo pamwe naamai Sera Mahoka.
Miri zhonga yezvimatongerwo enyika yoitika kumwenezi East pamberi pe-by-election iri kuitwa mwedzi unouya.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti bato ravo rakazvipira kupinda mubatanidzwa nemapato ane vanhu.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Masachigaro ematunhu gumi emunyika eboka reWomen's League yeZanu PF aungana pamwe nevamwe vatsigiri vebato iri muBulawayo vachitsigira kuti amai Eunice Sandimoyo naamai Sera Mahoka vadzingwe muboka remadzimai. Vamwe vatsigiri veZanu PF vakatanga kuratidzira nemusi wechipiri vachiti vaviri ava vadzingwe mubato. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Kana watu kamai ndiani kovasika na watu kamai hoyo posino
kwezva rechitatu nhasi vamwe vatsigiri veZanu PF varatidzira paDavis Hall unove muzinda webato iri muBulawayo vachiti mutevedzeri weboka remadzimai amai Eunice Sandimoyo pamwe nemubati wehomwe muboka iri amai Sera Mahoka vanofanirwa kudzingwa mubato iri. Vose vataura pachiitiko ichi vatuka nekushora amai Sandimoyo naamai Mahoka avo vavari kupomera mhosva dzakawanda kusanganisira kuzvidza mukuru weboka remadzimai amai Grace Mugabe pamwe nekuba mari dzemusangano. Sachigaro weMashonaland Central avo vangozvidoma nezita rekuti amai Jonga vatamai Mugabe vari kuunza budiriro mudunhu ravo vakatiwo munhu wese anovazvidza havafanirwe kuve mumusangano.
Ndaona PC vamwari papa ndayozozadzikisa kuti hatisi kudzokera shure, hatidi china kuWomen's League, hatidi kukanganisirwa amai vedu. Tisi takavakumbira kuti vatungamirire madzimai, saka ngavatungamirire zviri peaceful. Zvisina munhu anovakanganisa. Tinoti pamberi naamai, tiri kuti basi basi naSandimoyo, basi basi naSera Mahoka.
Vanhu vanga vachiratidzira ava vazoparara pasina kutaurwa kuti chii chichaitika. Kunyange hazvo amai Sandimoyo nezuro vakati havasi kutirimuka nezviri kuitika sezvo vachiti havana chavakatadza. Vamwe vanoziva zviri kuitika vanoti ivo naamai Mahoka vachatodzingwa mubato sezviri kutaurwa. Vamwe vatsigiri veZanu PF vasina kuda kubuda pamhepo vati zvinovashamisa kuti amai Sandimoyo naamai Mahoka vaive kuburitsirwa mapanga, asi ivo vaizivikanwa nekutsigira vechikwata cheZanu PF chinonzi G40 icho chinonzi chinotsigira amai Mugabe. Amai Mahoka vakamboita mukurumbira mushure mekutuka mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachivati vanoda kupandukira vaMugabe. VaMnangagwa vanonzi ndivo vanotungamira chikwata chinozivikanwa chichinzi Lacoste. Vavhusumuzi Moyo ava vati vanoteverera zvikuru zviri kuitika muZanu PF vati hazvivashamise kuti amai Sandimoyo naamai Mahoka vave kuburitsirwa mapanga vachiti iyi inogona kuve iri nzira yevamwe vanotsigira amai Mugabe yekuti vasawane anga vakwikwidza pakuda kuve mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato reZanu PF.
Munhu atinonyatsofungira kuti chaiye ari kuda position yeuvice president ndimai Dr. Grace Mugabe. Saka kuti vakwire pamusoro ipapo vanofanira kushakura, vanofanira kubvisa vamwe vanhu vangava dairo vangava vangakwikwidza navo vanenge mai Sandi. Mai Sandi ngativatarisei gwakaunda titsveswa. Mai Sandi vakabva kuZapu. Mai Sandi vanotaura chindevele. Mai Sandi ndomumatebeliland ende munhu mukuruwo futi. Kana tichida kutsvaga munhukadzi ari vice president zviri easy kuti dini tipe mai sandi u vice president. Mai ma wakao oso na iyo chikati mwi isini ya mwi mu women's league. Saka as long as van wakadaro varipo, jinoneta kuti amai Grace Mugabe wakai pinda politics maybe makore mashumane na pura kuti wanga fast track to a window wano ipiwa position yoye.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu muzvare Nozipomoyo vati zvino zvinovarwadza zvikuru kuona madzimai achidhonzerana pasi.
Tiri kuona kuti isusu sevakadzi tiri kushandiswa. If you remember zvaitika na 2014 tazviona pamujuro. But izvezvi zviri kubuda futi kuti vakadzi atina kudzidza a lesson. That is why tiri kushandiswa. There's a hand andizivi kuti ndiani but pane hand behind it all because tafunga kuti maybe G40 la costa but I see nyaya emafunction ezano toraziva. Tiri kushandiswa sevakadzi and it's very unfortunate kuti tiri kuvhuma kushandiswa.
Vamwe vanoti zviri kuitika kuna amai Sandimoyo naamai Mahoka mucherechedzo wekuti makakata anoari mubato rezanu PF yekuti ndiani achatsiva Mugabe pachigaro ari kuramba achikura. Ndakamirira Studio 7 Mulayo ndini Taura Ishaa.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti ari kushishikana zvikuru nekushungurudzwa nekunyimwa chikafu pamwe nekutyisidzirwa kwevanhu mudunhu reMwenezi East kumasvingo pamberi pesarudzo yekutsvaga achatsiva vakuda kwashe basikiti avakadzingwa mubato reZANU PF. Masangano aya anoti reZimbabwe Election Support Network, ZESIN, Zimbabwe Peace Project, pamwe neHeal Zimbabwe Trust, anoti bato riri kutonga reZANU PF riri kushandisa chikafu sechombo chekumanikidza nacho vanhu kuti varitsigire uye kutyisidzirawo madzishe kuti anorasikirwa nendoro dzavo kana akasatsigira munhu anenge achidiwa neZANU PF.
Izvi zvinonzi ndizvo zvaita kuti vabasikiti avo vanga vachikwikwidza vakamirira bato reZimbabwe People First vabude musarudzo idzi vachiti vave kutyira upenyu hwevatsigiri vavo. Masangano aya anoti kuita kwakadai kutyora bumbiro remitemo iro rinopa munhu wese kodzero yekupinda musarudzo akasununguka. ZESNI inokurudzira mapoka ose ane chekuita nesarudzo kuti aone kuti sarudzo dzaitwa pachiteverwa bumbiro remitemo uye zviga zveSADC, African Union nepasi rose. Masangano aya anotiwo bumbiro remitemo rinopa masimba kuZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti imise mhirizhonga kanawo kutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nemitemo inobata sarudzo. Ngatinzwei hurukuro yataita navabasikiti pamusoro penyaya iyi.
Tichingotanga ZANU PF yanzwa kuti vabasikiti vari kukwikwidza iko kwavanga vari vakambomirira kwemakore manomwe. Vakabva vaona kuti chansi yavo yekuhwina iri kure zvikuru ndokubva vatanga kundotora chikafu chose chiri muma-GMB depo Masvingo Province yose chishindwa nacho muMwenezi East. Vashinda vachipa nemota dzavo vakaisa maposta ekuti vari kupasa ZANU PF. Tikavudza zveki kuti iyava vote buying iri kuitwa pachena. Vezanu vachitenda pamberi pezveki kuti isu ndiyo nzira yatiri kukambena nayo, hatina imwe, saka ticharamba tichidaro. Pamusoro peizvozvo vanga vachiinda vachibvundutsira vatsigiri vedu vachivapromisa kuvauraya, vamwe vari kutovata musango. So ndokubva taona kuti zveki iri kutadza kuita basa rayaifanirwa kuita seindependent commission yakamirira maelection anofanira kuitwa zviri pachena. Saka takabva tatatsamba yekuti isu hatichakwikwidzi tabuda musarudzo dziri kuitwa kuMwenezi East.
Vakawanda vanoda kunzwisisa vabasikiti kuti muri kunzwa sei nemhirizhonga iri kuitwa neZANU PF iyi mabuda muZANU PF nokuti mapata anopikisa ndo zvichemo zvavaigarawo vainazvo nguva yamaikwikwidzawo muchimirira ZANU PF.
Ini kubva pandakakwikwidza ndichinda kuparlamendi 2008 handina kumboita sarudzo dzekuinda ndichibvundutsira vamwe kana dzekutenga vanhu. 2008 ndakasarudza nekunge vanhu vaona kuti ndaishanda muMwenezi tichipromota dzidzo dzevana, ndisu taisupplya mabhuku, tisu taita macompetitions. 2013 futi mandakazosarudzwa. Zvimwe chete zvakaitika munyararo hapana akarohwa akabvundusirwa. Asi pakarohwa vanhu muJune 2013 isu takabva tamira kusaidi masoja ndo akauya akatungamirira kusarudza kwa president kwakusisiri kusarudza kwedu saka ini principle yangu inongogara iri yekuti ma election ngaaite pachena zvisina kubvundutsira vamwe ndozvandakaita ndichipinda mu parliament saka handida kumbosarudza nezviri njonga.
Vanga vari vakuda kwashe basketi vari parunare kumwenezi kumasvingo nestudio 7. Asi vari kukwikwidza vakamirira ZANU PF vaJose B. Omar varamba mashoko avari kupomerwa ekuti ivo nebato ravo vari kutyisidzira vanhu uye kutenga mavhoti vachishandisa chikafu. VaOmar vaudza Studio 7 kuti vabasikiti vari kutaura semunhu ari kurwadziwa nekuti haachakwanisi kuvhoterwa zvakare kuti adzoke mudare reparamende. Vanoti vabasikiti havana chavakaitira vanhu makore manomwe avakanga vari mumiriri wemwenezi East kanawo pavakanga vave gurukota redunhu remasvingo. VaOmar vanoti ivo vashanda kwenguva yakareba mumwenezi vachidyidzana zvakanaka nevagari uye vakabatsirawo zvakasimba padambudziko rechingwizi vachipa chikafu pamwe nekuvakira vanhu pekugara.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vakagadzirira kutungamira mubatanidzwa wemapato anopikisa kuti vakwikwidzane nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe musarudzo dzegore rinouya ndokunge mapato mamwe anopikisa avasarudza. VaTsvangirai vanoti vakagadzirirawo kuumba mubatanidzwa nemamapato asi vati nekuwanda kwaita mapato anopikisa anonzi nevanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika ave kudarika 54 vachashanda chete nemapato ane utungamiri wakajeka. Panyaya yehutano hwavo vatsvangirai vanoti vave kunzwa zviri nani chose kunyange hazvo vachiri havo kupota vachinovhenekwa navana chiremba. Vati vari kutarisira kuenda kunaana chiremba kekupedzisira mavhiki maviri anotevera. Tabata vatsvangirai kuti tinzwe zvizere nezvekuumba mubatanidzwa pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Nyaya inonetsa apa ndeyekuti mamwe mapato evatungamiriri vasina musangano. Kana taakutarisa bato, totarisa bato rine mastructure, totarisa bato rinogona kuti isu takamira takadai. Mazhinji acho anongova mapati emaindividual. Saka isusu taongorora kuti vatinoda kuti batana naindiyani. Chinhu chinoramba chitaurwa navanhu kuti vanhu vari kuda change. Saka vanofunga kuti ndezvimwe zvinokonzera kuti change isavapo. Kati aiwa, chinotaura kuti change isavapo, 2008 MDC yakahwina election but haina kuwana power. Nemhaka yekuti nyaya kuna vanhu vakaramba nekusapa power yacho. Saka tinogona kubatana tese kana tisingakwanisi kuita kuti vanhu vakwanise kuti ahwina, ahwina, haruza, haruza. Ndo zvinhu zvinonetsa muelection yedu kuti hauzozivi kuti vazhinji vanhu mastakeholders vanenge vachiti hatidichi hatidichi vakawanda. Saka isu tinee tichingoti aiwa vanhukurudzirai vanhu tikurudzira vanhu kuti ndai munorejista mukanovhotawo makawanda. Isu tichaedzawo kuti gadzirise nyaya dzemaconditions dzamunoona dziri kunetsa. Saka pamwe chete navo mumapato
tombodzokera panyaya yemubatanidzwa wemapato vatsvangirai ndiani wamungafunge kuti anokwanisa kunge achitungamira mubatanidzwa uyu uye nechikonzero che
handingataurika izvozvo handingataurii because hapasati pava nediscussion. Hazvitaurwi izvozvo, zvichazotaurwawo panguva yazvo.
Asi mune chivimbo chekuti ndimi muchatungamira?
Haina, ndina chivimbo cheanything. Ndinongoti inini kana vanhu vachitaurirana vanofanira kuzivana kuti anokwanisa kutiyambutse mhuri ndiani. And hazvichadi kuramba tichiita fembera ka. Vanhu vanoziva kuti kune vanhu ndokupi, vanhu varudani, and ndizvo zvinofanira kuti inifozeza.
Vamwe vanogona ka kuti vatsvangirai vakamboedza vakundikana regai timboedza mumwe.
Ndogokundikana sei. Handi 2008 takahwina election here naiwezo. Handi takahwina election. Problem haisi yokuhwina election because MDC natsvangirai are not the cause of the problem. Cause of the problem is ZANU PF iri kuramba nepower but also iri kuramba kuti vana veZimbabwe vachuze mutungamiriri kana kuti pato ravanoda.
Imi makanzi neMDC ndimuri kutungamira idzo nyaya dzekutaura nemamwe mapato. Vangani vamataura navo kusvika pari zvino?
Tingataura zvinhu zvakadaro here vakawanda. Ndine vamwe vandakataura navo ndiri kutaura navo. Ngoti ndaandiri out but toramba tichitaura ka. Ko nyaya yekubuilda trust, nyaya yekubuilda alliance haisi event kayongoti mangwana. Inototora time vanhu vachinzwisana imuri kufungei. Saka zvichatora time. Tina mabiya edu vamwe vakabva kumutsana manje avavega. Saka zvoreva kuti vada kupuwa time kakuti vaite settle down. Tigonyatsogara pasi tione kuti vapapi. Izvi hazvingangoitwi zvokuti mangwana zvatoiti.
Asi muri kutaurana nawo vese here iwo veNP nevamwe vakasarawo kuZimbabwe People First?
Hatisati zvedu because hatidi kubata kuonekwa sezvonzi tisi tiri kupindira kamunyanza. Ngavatange vagadzirisana ndokuti kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Vakagadzirisana isi toda vese vabatane ndozvatoda.
Saka izvambomisa nhaurirano?
Zvambomisa kana kudawo kuti totaura nani. Kada kutiende uyu anoti maitirei akati. Saka hatine kufamba kwenguva zvichaita zvazvo.
Mutungamiri weMDC vamugeni tsvangirai vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeEgypt vaHosni Mubarak vave munhu akasununguka zvichitevera kugara kwavo mujeri nezvipatara kwemakore matanhatu mushure mekumukirwa kwehurumende yavo kana kuti Arab Spring muna 2011. Vabuda muchipatara chemauto nhasi. VaMubarak ndivo vakave mutungamiri wekutanga akamiswa pamberi pematare mushure mekumukirwa kwedzihurumende dzekumaarab kwakatsviriridza mudunhu rose.
Muzinda weWhite House unoti dare reparamende repasi reHouse of Representatives richavhota nhasi mangwanani pamutemo wehutano uchatsiva Obamacare, apo maRepublican ari kurwisa kuti awane mavhoti anotsigira mutemo mutsva uyu anokwana.
Sudan yasarudzwa kutora chigaro chemuteedzeri wasachigaro wekanzuru inoona nezvekurambidzwa kwezvombo zvemuchetura yeOrganization for the Prohibition of Chemical Weapons. Chiitiko ichi chiri kushungurudza vamwe vaongorori avo vari kunongedza kugwaro rakaburitswa muna Gunyana neAmnesty International raipomera hurumende yeSudan mhosva yekushandisa zvombo zvemuchetura kuvanhu vemuJebel Mara mudunhu reDarfur kubva muna ndira kusvika muna nyamavhuvhu muna 2016.
Apo mapato anopikisa ari kunetsana neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vachiti inofanirwa kuwandudzwa isati yatanga kurongwa hwekunyoresa vanhu kuvhota pachishandiswa michina yechizvino-zvino yebiometric voter registration kana kuti BVR, veruzhinji vanoti havasi kuziva kuti maBVR aya achashandiswa sei. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nematongerwo enyika dzinoti ichokwadi kuti hapana ruzivo munyika pamusoro peurongwa hweBVR. Vane ruzivo vanoti BVR zvinoreva kunyoresa vanhu pachishandiswa mitezo yavo yakaita semifananidzo yavo kana mitezo yavo yakaita sezvigunwe nezvimwe izvo zvinoiswa mumakombiyuta zviine nhamba dzako dzechitupa, gwaro rekuberekwa, nhamba dzako dzembozhanhare, kero yepaunogara nezvimwe. Muzvare Maureen Kademaunga vesangano Women for Women vanoti vari kuzviona mubasa ravo kuti hapana ruzivo rwakakwana pamusoro peBVR. Vanoti vazhinji vanofunga kuti BVR ichashandiswa pakuvhota sezvo vasingazive kuti ichashandiswa pakunyoresa chete.
Ndinotona havasi kunyatsa kunzwisisa chii chacho chinombonzi BVR. Dzimwenguva tinototsanangura nekurerutsa kuti zvakangofanana paunonotora chitupa unotorwa fingerprint, unotorwa face, zvido BVR iyoyo. It's just as simple as that. Wanotofunga kuti hamenos rimwe process rekuti reintimidating. Chayakanakira yakanaka zvayo pakuti nyaya yekujubuketa mavoters inonesa. Chayakanakira kuti pabva paita opportunity yekuti pakuya new voters row. Inoreva kuti takuclean our old voters roll. Yanga inechi maissues adzaiti pane vanhu vati kuti vashakabva vachiri pavoters roll, pane vana vadiki vari pavoters roll.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimiririra vaVivid Gwede vanoti nyaya yeBVR haisi kunzwisisika kunyangwe nevezvematongerwo enyika pachavo kusanganisirawo nevezeki vacho.
Ruzhinji rweZimbabwe ndiona senge vazhinji vacho havazivi kuti chiri kunzi BVR chii ende chakamirirei. Nenyaya yekuti hapasati pane donzo raitwa riri kudzidzisa vanhu nyaya yeBVRI kuti yakamirire ende zvichatibatsirei ende iri kuuya kuti igadzirise papi kana pane pada kugadziriswa papakaresvikana. Mukatarisa nyika dzakawanda dzaakuita izvozvo zvokushandisa technology kumaelections.
Mumiriri wemutasa South mudare renational assembly vaTrevor Saruwaka vanoti kunyanga hazvo pasina ruzuro rwakanyanya pamusoro peBVR pari zvino vatotanga kudzidzisa vanhu pamusoro pezvenzira iyi.
Mukutaura kwandinoita navo ndiri kuona kuti chiri kubata vanhu vazhinji ndechekuti BVR system iyi ichanyanya kubatsira pavoter registration nekuti inenge ichitora zvinhu zviri pamunhu zvisingakakavadzwi zvisina umwe womunhu muupenyu zvinozomupatsanura pane umwe munhu anogona kuda kubirira kushandisa identity yemumwe.
Sachigaro vechidiki muMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai vaHepmo Chidziva vanoti vave kutodzidzisa nhengo dzavo pamusoro peBVR. Vachidziva vanoti BVR ine zvakawanda zvakanaka kudarika nzira dzaishandiswa musarudzo dzapfuura, zvakaita sekuti gwaro revavhoti rinenge risisina vanhu vakafa.
BVR kwatiri isusu yakatinakira pakuti 1 ndo iri kuunza nyaya yenew voters roll, number 2 iri kupedza nyaya dzemavoter slips, number 3 iri kubvisa maghost voters muvoters roll, tova nenew voters roll inenge yakatinakira, number 4 ichange ichiuraya nyaya yemultiple voters paelection inenge ichitevera.
Asi vachitaura nevatori venhau pamusoro peBVR pamusangano uchangobva mukiitwa nguva pfupi yapfuura, mumwe mukuru anoona nezvekufambiswa kwesarudzo musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vanoti zvakakosha kuti vanhu vazive kuti chii chakakoshera kana kushatira BVR vasati vangomhanyira kushandisa nzira iyi. Vanoti nhaurirano dziri kuitika munyika dzinoratidza kuti hapana ruzivo rwakakwana.
Chii maproblems apa atakasangana nawo? Taiti mune vanhu vakafa, saka tinoda kuti tiripise vanhu vakaita sei? But biometric haibvisi vanhu vakafa. Wozi ndikatofa nhasi ndakarejista mubiometrics terangu rinongoramba riri. The only thing ndechekuti handikwanise kuzoapia panogona kuitwa new registration chinoregister. But is the old system not doing the same thing? Itozvo.
Pari zvino, mapato ezvimatongerwo enyika neZEC vakabvumirana kuti vashandise BVR, asi izvi hasati zvaipa mutemo wesarudzo uye mutungamiri wenyika ane mvumo yekudoma nzira inoshandiswa kuvhota. Nzira iyi yakashandiswa musarudzo kunyika dzakaita seGhana, Nigeria neKenya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muKenya. Mwedzi uno, bazi reUS Agency for International Development, kana kuti USAID, nere United States Department of the Interior, akazivisa kuti ari kupa mari yekuchengetedzwa kwezviwanikwa kuhurumende yeKenya uye nekusangano reAfrica Conservation Center. Mari yerubatsiro yakapiwa Kenya kusvika pari zvino inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu. Mari iyi ichashandiswa kubatsira dzimwe nyika dzekumabuda zuva kweAfrica. Nyaya yekuvhima zvisiri pamutemo inonzi iri kukanganisa zvakanyanya zvinhu kumabuda zuva kweAfrica. Kenya inoshandiswawo senzira inopfuura nezvinhu zvinenge zvavhimwa zvisiri pamutemo. Asi America inoti kuchengetedzwa kwezviwanikwa izvi kwakakosha mukumutsiridza upfumi hwenyika. Kunze kwekubatsira hurumende yeKenya, America iri kubatsirawo mamwe masangano akazvimirira anochengetedza nzou akaita seSave the Elephants. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muKenya. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, vatsigiri vemitambo muZimbabwe vatarisana nemutakunanzva yemakwikwi mukupera kwesvondo kubva kutsiva kusvika kunhabvu. Mutoredi wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa zvinotevera.
Kubva kumutambo wetsiva kusvika kunhabvu, vanotevera mitambo muZimbabwe vatarisana nemachikichori emitambo. Mukuru wacho uri uyo uri kuSingapore mangwana, apo Charles Manyuchi ari kupinda munhandare kuedza kudzivirira bhande rake reWorld Boxing Council resirivha. Manyuchi ari kubandana na Kwadratilo Abduzarov weUzbekistan. Mumtambo uyo ari kutarisira kukunda kuti awane mukana wekurwira bhande repamusoro-soro regoridhe iro rave mumaoko aKeith Tuman wekuAmerica, mushure mekudambura Dani Garcia wekuUSA zvekare musi wa4 kurume. Mutambo pakati pamanyuchi naAbduzarov une nharaunda 12 dzemaminetsi matatu, asi manyuchi ari kuda kupunzira Kwadratilo pasi kuti mutambo uyu usasvike kure. Baba vaCharles vaOtis Manyuchi, avo vaimbove mubati wemukombe wemuZimbabwe weuremu hwemiddleweight, vanoti semaonero avo Kwadratilo haasvike munharaunda yegumi nembiri.
Kurovana hakuna zvereko, kurovana chete. Just because munhu vataitya isisuka ipatisa lot. Angane 30 fights unbeaten. Vazhinji ava vatongorodonedza muroad satasvika ikoko.
Nemusi mumwe cheteyo, chikwata cheHighlanders chiri kupindawo munhandare chakananga kutora mukombe weZimbabwe National Army Charity Shield kwemakore maviri akateverana, apo chiri kusangana neCapes United mufinari muBaba Fields Stadium. Highlanders iri kubaka moto mushure mekutenga vatambi vatsva kusanganisa Roderick Mtuma kubva kuDynamos, asi makepekepe acho ari kuda kuenderera mberi nepavakagumira svondo rapera, apo vakabuditsa TP Mazembe yekuDRC mumakwikwi eCAF Champions League. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Nhasi tine hurukuro yakaitwa naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 nemuimbi wechidiki Albert Mushore.
Iwe levozi batenere matebozi weleta bombeta.
Ini ni zita rangu ndetuwa Albert Mushore. Pazitare basa rangu ratunoimba naro stage name ndetuwa Bombeto. Ndora ndo zikana naro kana ndiri pa nyadze kuimba.
Chii chakaita kuti ufunge iwe kuti anda kuda kuita angu inisho kuimba? Zvakatanga rini?
Zvimba izvi zvinhu zvakangogara zvingori mumhuri medu. Hapana munhu angasingaimbe kubva tichikura tichingoenda kana kuchechi chaiko, takangokurawo tichingori vanhu vaingogara vachingoentertainwa nemusic always, especially tiri kumba sefamily. Asi inini ndakazongoona kidzo wangu nemusambo wedhanzo mukukura nekutamba nevamwe, apa ndikazoona kuti ano ndakufanira kuitawo something nekugadzirawo ndotirai kugadzirawo changu inini, nekuti imusic yange yatondipindawo yange yandinakidza.
Ko zitai rekuti Boom Beto rakabva kupi?
Zita rekuti Boom Beto, Beto ipati riratora pazita rangu rekuti Albert. Albert ndopakabva kaBeto. Ninge yekuro mangoma vakomana vazinga kuti aya magoma kwa anoputisa mangoma, saka ndopavakazongoisa kaBuma vakabuda Boom Beto.
Imi munotambirwa sei nevamwewo vari munharaunda yamunogara? Munogara kupi?
Pari zvino ndinogara kumasasa pasi. Inini vandida kurira kuGlendale Mazoe. Tambira vari kutambira kufanike kumasaidhiri kumazoe Glendale, vanhu vagara vaiziva Boom Beto kubva makore adarika achingoita zvinhu zvake. Saka hazvinombovanetsa kutambira kumhanzi iripo izvi, so pari zvino ndivo vanhu vakutonyesimbisa kunyaya. Tozotarisa dzimwe nzvimbowo patiri kuenda kumashows zvikutooneka kuti ano vanhu vakuita sei vari kusapoti. Saka vari kungoda kungoramba tingopiwa zvimwe zvinhu chete, tangoramba tichingovagadzirira zvimwe futi zvinonakisa kudaro.
Pane karwiyo kenyu kari kupengesa vazhinji kana kutaura nezvekudonhedza musika, chimbotitaurai kuti karwaya kakanonzi chii uyezve makakafunga sei?
Zvinonzi munodonhedza musika. Ndingangoti iart yandaida kuedza kuonesa vanhu reaction yavanotivatinoti maghetto vakomana vanenge vari mastreet vedu ava nesanotera kunyanyanyanya zvinoitika paring reaction yavanoita vaona zvakanaka kana kuti zvaitika izvozvo. Theni pakudonhedza musika, confusion inozoitika ipapo manje vanhu vanotiona panoitika nonzi vanhu vanoita meno samabhinyezera vanongoita kupedza kugatisana vaona zvavasati vamboona kana inenge zvavanakidza ngoyo. Ipapo ndopanozodonha musika manje vakomana vaakukonzeresa nyakanyaka, ndo confusion nyakanyaka.
Eme mai makanaka ndimi makonzera nyakanyaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous musakangano vateereri kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8pm tirikutarisa urongwa webiometric voter registration. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri. Toti murare zvakanaka vateereri, tokusiyamina ntungamiri nkomo.